Zimbabwe kusanganisira nedzimwe nyika tave mune yavanoti iyo second wave yeCOVID-19 transmission. Zvichireva izvo kuti wandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwawedzera. Totiwo zvekare avo vari kurasikirwa neupenyu vari kushaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 vawedzerawo zvekare. Izvo zviri kukonzerwa nezvinhu zvakati wandei, asi chinhu chekutanga ndechekuti veruzhinji pari zvino izvi vavarairwa takatarisana nezvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vachiita ayo avanoti maWHO guidelines.
Mungatsanangura here kuti ndezvipi izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vaite?
Veruzhinji tikoona kuti iye zvino havachapfeka mamaski. Veruzhinji tikoona iye zvino nekuda kwekuti vanhu vari kuda kutsvaga mari vaakuungana pangave panzvimbo dziri kutengeserwa. Totiwo mukufamba mumabhazi maita dambudziko rekuti yavanoti physical distancing iya haichatevedzerwa zvekare. Toitawo dambudzikowo rekuti hama neshamwari nekuda kwekuvhurwa kwemabhodha dziri kudzoka kuuya kumusha.
Paita dambudziko rei apa?
Vamwe vacho vari kubva kunyika dzatingati idzo mahotspots dzakaita seSouth Africa. Vamwe vachowo zvekare ndivavo vekuti vari kungopindawo nepamabhodha ipapo vachishandisa atingati mafake COVID-19 certificates. Vamwewo ndo vari kungopoya vachidzoka kumusha nekuda kwekuti mabhodha edu haana kunyatsogadzirwa zvakanaka.
Mungati zviri kukonzera matambudziko api izvi?
Atingati local transmission tikoona iri kuramba ichikwira ichiwedzera. Nekuda kwezvakasiyana siyana sezvandamboreva zviya. Totarisawo zvekare kuvhurwa kwakaitwa ikonomi nehurumende apo payakanyevenutsa malockdown measures. Veruzhinji tiri kuona nekuda kwekuti hakusisina mapurisa nemasoja vaipikita. Veruzhinji vaakungoita madiro ajojina takatarisana nechirwere cheCOVID-19. Izvo zvoreva izvo kuti chaakutodiwa pari zvino izvi ndechekuti mumwe nemumwe tisu tatove masoja nemapurisa yekuzviti iwe pachezvako kuchengetedza here zvinofanirwa kunge zvichiitwa kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Toyawo panyaya dzeutsanana dzemvura kuti chine dambudziko kuti vamwe vazhinji havana mvura, saka kugezwa kwemaoko dzimwe nguva kunokwanisa kunge kusiri kuitwa zvakanaka.